ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi chishanu gumiguri 27, 2017. America inonzi iri kufunga kufaindisa banga re CBZ mamirioni mazana mana emadora zvichitevera kubatwa kwebanga iri riine mhosva yekutyora zvirango zvakatemerwa banga re ZB Bank nehurumende yeAmerica. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanodzokera kuSouth Africa kunorapwa. Mutauriri wavo vaLuke Tamborinyoka vachiti vaTsvangirai vaenda kunoonekwa nevana chiremba vavo sezvagara zvakarongwa kwete sezviri kutaurwa nemamwe mapepanhau. Vagare vekumashonaland west vanonyunyuta nezvavanoti zviri kuitwa nezek zvekushandisa vechidiki vezanupf kushambadza chikamu chepiri chekunyoresa kuvhota chiri kutanga musi wa29 gumiguru. Nengo dzemdct mbiri dzinosungwa kuchegutu apo dzanga dzichitaura nevatsigiri vebato iri pamusoro pechirongwa chebato iri chinonzi chakachaya chirongwa chekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Vana vechikoro vanoshandisa makombi votadza kuenda kuchikoro nepamusana pekushairwa mari iyo iri kunetsa kuwana munyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa musangano wemadzishe kuBulawayo uko madzishe ari kupiwa zvikakarara zvemotokari dzinoita mamirioni matanhatu emadhora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kukupai mukana wekuumoresa hama neshamwari uyezve wekuridza mimhanzi yamunofarira. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.